Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 7/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Dr. Makwanisa Kuvanesu, Mchirongwa Chedu Chanasi. Ini ndine Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC mchiti, ezvinezvi Mchirongwa Chedu Chanasi. Hurumende yoende ramberi nekuda kudzika mutemo, unonzi nemasangano akazvimirira oga, uchapa kuti kushanda kwavo kunetse, kunyangwe hazvo chimwe chikonzero chikuru chekuwandudza mutemo uyu changa chichipiwa nehurumende chakabviswa. Sangano re United Nations Population Fund rinoti nhamo yaunzwa nechirwere cheCOVID-19 inogona kunge yatowedzera uwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka vana. Varimi vakawanda mudunhu remasvingo vatarisana nenzara sezvo mvura yarambira mudenga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuendera mberi nekuda kudzika mutemo unonzi nemasangano akazvimirira oga uchapa kuti kushanda kwavo kunetse kunyangwe hazvo chimwe chikonzero chekuvandudza mutemo uyu change chichipiwa nehurumende chabviswa. Hurumende yange ichiti iri kuda kuzadzikisa zvisungo zvesangano reFinancial Action Task Force zvekuti nyika isashandiswe kufambisa mari dzinozoenda kune vanopfurikidza mwero. Muna 2019, Zimbabwe yainge yaiswa mugungano renyika dzaiongororwa dzinosanganisira Syria, South Sudan, Burkina Faso, Mali neUganda. Sangano reFAFT riri pasi penyika dzakabudirira kana kuti G7. Nunurai jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambe ziyambe avakamboza Studio 7 kuti chimwe chikonzero chekuvandudza mutemo wePVO Act kuda kuzadzikisa zvakatarwa neFAFT havana kuda kupindura mibvunzo wedu pakuti vachaenderera mberi here nekuvandudza mutemo uyu sezve nyika isiri panyika dzisina mitemo yakajeka pakurwisa vanopfurikidza mwero. Vazihambe zihambe vati titaure negurukota rezvekufambiswa kwemabasa nemagariro evanhu muzvinafundo pomavhima avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Asi gurukota redunhu reMidlands valari mavhima vanoti Zimbabwe ina masangano akazvimirira oga akawandisa vachiti ngavaende kuUkraine kune hondo. Vati masangano akazvimirira ega zviuru 36,000 kana kuti 36,000 ari kushanda munyika yose zvichienzaniswa nemisha zviuru 35,000 kana kuti 35,000.
Sangano vachida anoda kubatsira muvanhu ngavaende kune vanhu vanoda kubatsirwa. We're not saying we don't need help. But the help is just too much. We've got 35,000 villages and 36,000 NGOs in one little country of Zimbabwe.
Vamazvina vati mamwe masangano akazvimirira arasa gwara ravo sezvo ave kuita zvematongerwo enyika. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti nyika yeZimbabwe yakangofanana nenyika yeUkraine vachiti dzose dzinoda rubatsiro.
Tidarizo zvakare tinoona pasina musiyano wakakura pakati peZimbabwe neUkraine. Nzvimbo ine violence yakanyanyisa pasi rinorose outside Kiev, outside Ukraine, yerezvi Zimbabwe. Yatinoona violence inotyisa yekuitwa nehurumende, yekuitwa nestate against macitizens. Saka maNGO anodiwa hongu tsvukosi nehondo dziri kuUkraine nekuZimbabwe kune hondo zvakare.
Ramasara ureva tewa mazima wana ruzivo wekushanda kuna sangano waka zumirira vachite ashande chete kunyika zinotambura atukunyange mune nyika zine ufumi achiona kuti zurumende ziri kugova ufumi munyika zvakaenzana na here
wongo walari mazima avasisise basare manani government organization hango wanyuke chete kunyika zinotambura ndoshe kutanga nyika dzose chero nyika dziri politically stable nemaekonomis anofamba maNGO anowanika achiita mabasa akasiyana-siyana kuodza magavhumendi accountable kumonita maresources kuti ari kushewa sei pamwe nezvimwe zvakawanda zvinoitwa pane maNGO
izvi zvatsigirwa nemukuru wezimbabwe human rights NGO forum vamusa kika avo vati hurumende haina kubudirira zvekukwanisa kuchengeta vagari vayo vose zvakanaka sezvo ichida kubatsirwa kuti iwanire vanhu zvekudya zveutano pamwe nezvedzidzo
zimbabwe ichiri nyika ine chinhambo chakati kuti ibudirire kuti hurumende yedu inge ichikwanisa kuchengeta vagari yakazvimirira yoga hatisati tasvika pachinhambo ichocho pari zvino hurumende yedu inototemba nemasangano akazvimirira ega mazhinji maererano nenyaya dzechikafu nenyaya dzehealth nenyaya dzedzidzo dzezvedzidzo education
hurumende inoti iri kuda kuvandudza mutemo weprivate voluntary organizations kuti ikwanise kumisa kufambiswa kwemari ine chekuita nezveugandanga pamwe nekuona kuti mari dziri kushandiswa basa radzakapemherwa here ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Vamwe varimi vemaruva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vanoti vatarisana nenzara inotyisa sezvo mvura yarambira mudenga Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
varimi vataura nestudio 7 mumaruva ekwagutu mwenezi zaka chivi pamwe nemamwe vanoti kunyange mvura ikauya hapana chavachawana nekuti zvirimwa zvakatodza sezvo mwedzi wese wakukadzi wakapera kusina kumbonaya kusvika pari zvino Mumwe murimi wemudunhu renemamwa vaHenry Makusha vanoti vakatarisana nenzara yakaoma gore rino sezvo vasina kana chekunhonga mumunda mavo
kwakapisa zvachose mvura yakanaya mazuva kutanga but iko zvinoizvi kutibvaraudanzori pamunda vakatotsva ende zvaichinya kuti mvura yainda zvava nemuchekechera mamwe abagwa vakutanga rebvu saka mazhinji acho atoramokuti hatotarisira kuti yatova drought uyezve zvinhu izvi zvakazoitika tichangoisa fetilizer mumunda saka zuva parangouya zvinhu zvakatonyanyisa kutsva nokuda kwefetilizer yataya taisa tichifungira kuti mvura kudai icharamba ichinaya
izvi zvatsinirwa naambuya Rosina Gonese vemuraende kwamakonese kwagutu avo vati gore rino chero mungane rikweza izvo zvisingadi mvura yakawanda zvakatsvawo
gore rino kwakatsva gore rapera zvazviri nani takambonongananga gore rino kana kugota bago chairo kana mvura yakagumisira kuna musi wa 27 January zvinhu zvatomera zvakanaka asi febu wese hakuna kana kumbonaya kusvika izvezvi manchi uno dharahuru yatichatamboona takachemberera pano hatichatamboona zhara yakadai zvinhu zviri kudhura izvezvi inongova nzara nguva inoti ngadei toyamurwa namapodzi nenzungu nenyimo asi takangogara gore rino rakatoshatisa kudarika makore ese
mumwe murimi wekumwenezi vacadvet mashoko vati kunze kwezvirimwa zvipfuwo zvakaita semombe zviri kufawo nekushayikwa kwemvura yakakwana pamwe nezvimwe zvirwere zvakaita sejanuary disease
zvinhu zvava manyamamire nerongo kuno kumwenezi mvura yarambira mudenga patanga takatarisira hapachipo takadaro takuona dambudziko remombe dzedu dzagara dzichifa apa chirwere ichi chapararira zvino zvatisiya pakaipa chaizvo mukati mokurarama kwedu
hurumende inoti chirwere chejanuary disease chauraya mombe dzinopfuura mazana mana munyika kubva gore richitanga munyori mukuru mubazi rinoona zvekufambisa kwemashoko munyika vanik mangwana vanyura padandemutande ravo retwitter kuti hurumende yave kutanga chirongwa chekushandisa ndege dzinopfapfaidza mishonga mumakore kana kuti cloud seeding kuti mvura inayi ibatsire zvimwe zvirimwa zvisati zvanyanya kutsva mukuru webasa musangano unomirira varimi munyika rezimbabwe farmers union zfu vapo zakariya vanoti zvirimwa zvave kutsva munyika kunyanya muzimba dziri kumatunhu emasvingo matebeleni south demanikaland
zvirimwa zvisi
zvizhinji zvapa nguva yekuti kana zvikashayiwa mvura mumazuva mashanu anotevera kuzhinji tinoita kuti kuzvaramba zvakona. Takatarisa nzvimbo dzakaita sedziri kusouthern parts of the country, takananganana namanikaland tichinda kuzasi masvingo, Midlands, Matabeleland South, Matabeleland North. Ikoko kwanyanya kuratidza kuti zuva rapisa.
Sangana FM and Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti zvirimwa zvizhinji munyika zviri kutsva nezuva uye vanhu vanorya chikafu vachawedzera munyika. FuseNet inoti hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vanotarisa kubatsira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kubva munandira kusvika kupera kwakurume. Sangano iri rinoti gore rino gohwo rechibage richatengeserwa bazi reGreen Marketing Board kana kuti GMB richadzika kubva pamatani zviuru mazana mapfumbamwe nepfumbamwe 990,000 metric tons. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godrim Timba.
Hurumende inoti yabatsira madzimai matundu masere munyika nekuvavakira zvibhorani zvinoshandisa magetsi ezuva senzira yekugadzirisa matambudziko avanosangana navo nekuda kwekusanduka kuri kuita mamiriro ekunze uye senzira yekuderedza mhirizhonga mudzimba. Izvi zviri kuuya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mangwana pakucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Hurumende inoti ichacherechedza zuva ramadzimai mangwana pasi pedingindira rinotarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai apo vanosangana nematambudziko nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vachigadzirira kucherechedza zuva iri, mumwe mukuru anoshanda mubazi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki, amai Julia Mapungwa, navati mukuedza kuderedza matambudziko ari kusanganikwa nemadzimai ziri kuburikidza nemari yehomwe yeZimbabwe Community Development Fund, vakatanga chirongwa chemagarden aya anodiridzirwa nezvibhorani zvinoshandisa simba rezuva.
Ministry ye Women Affairs iri kunzwisisa nyaya dzeclimate change uye ine maprograms airi kutoitawo kuedza kuti matambudziko eclimate change ave mashoma kunyanyanyanya kumadzimai. Tinenge tichishandawo nemamwe maministry akafanana neMinistry of Energy and Power Development neMinistry of Environment and Tourism. Ministry yedu zvakare iri kushanda ichisupportawo maproject esolar mumaruwa. Tave neanonzi macommunity gardens muma 8 rural kana kuti maprovince edu ari kumaruwa ari 8.
Vatiwo nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume dziri kukurawo munyika zvokonzerwa nenhamo.
Gender based violence inokwira nekushayikwa kwezviwanikwa kana kuti maresources nekushayikwa zvakare kwemari kana kuti income. Dzimwe nguva kushayikwa chaiko kwelend yatingade kushandisa. Saka izvo zvindo zvimwe zvezvinhu zvabata kuti tisakwanise kusvika patiri kuda kusvika maringe negender equality.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Cosette Chirinda, vanotungamirira sangano rakazvimirira rinonzi Justice for Women, avo vatiwo madzimai akawanda ari kusarira shure munyaya yekuchengetedzwa kwenharaunda nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tinofunga kuti kune basa richiri rakawanda rinoda kuitwa kuti madzimai vakwanise kuchengetedza environment yavo tichitarisa nhau dzeclimate change. Tinoona munzvimbo dzakasiyana-siyana dzatinoshanda kuti madzimai havasati vakunyatsonzwisisa nhau dzeclimate change uye kuti zvavanoita mumagariro avo zuva nezuva nenguva nenguva zvinokanganisa zvakadii environment yedu. Saka ndinofunga kuti madzimai achiri kuda kudzidziswa zvakanyanya nenhau iyi.
Muzvayo Chirinda vatiwo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kwave kuwedzerawo mhizhonga mudzimba. Hurumende inotiwo madzimai akawaniswa chouviri zvinogona kubatsirawo mukuderedza dambudziko remhizhonga mudzimba. Hurumende inotiwo mhemberero dzezuva ramadzimai dzichacherechedzwa mangwana muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti iri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemashanu kana kuti 205 million yekubatsira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu vakatiza misha yavo vachinopotera kune dzimwe nzvimbo nekuda kwehondo iri munyika yeEthiopia. Hondo iyi yakatanga mudunhu reTigray ikapararira kune mamwe matunhu anoti Amhara neAfar. Vakawanda vakapotera kune mimwe misha munyika iyi asi vamwe vakatizira kuSudan. United Nations inoti vanhu zvikamu 40 kubva muzana mudunhu reTigray vari kuyaura nenzara. Eritrea iyo iri kutsigira hurumende yeEthiopia iri kupomerwa mhosva yekurwisawo vanhu vemuTigray vanenge vari muupoteri. Russia iri kuenderera mberi ichikanda zvombo mumaguta akasiyana-siyana muUkraine, nyika iyi ichiyambirawo kuti chero nguva guta rayo guru reKiev rinogona kutanga kurwiswa zvakasimba neRussia. Vakuru vemauto muUkraine vanoti maguta akomberedzwa pari zvino nemauto eRussia anoti Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sami nemamwe. Vamwe vakuru vemauto muRussia vanoti vatenda kuti dzimwe nzira dzinenge dzichifambwa nevanenge vachida kuenda muupoteri dzisarwiswe kutanga nhasi. Russia inoti vamwe vanokwanisa kuenda kuupoteri kunyika iyi nekuBelarus asi Ukraine iri kuramba izvi. Nhaurirano pakati penyika mbiri idzi dziri kuenderera mberi nhasi. Mutungamiri wenyika yeLithuania vaGintasi naOseda vakurudzira NATO kuti itore matano nekuti Russia haisi kuzogumira mukupamba Ukraine. Vataura mashoko aya musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. VaBlinken vachaendawo kuLatvia nekuEstonia murwendo rwavo rwekuudza nyika dziri munato kuti America yakagadzirira kudzibatsira dzikarwiswa. Sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNPF riri kuyambira kuti uwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka vana muZimbabwe huchatonyanya kuwedzera nekuda kwekuoma kwezvinhu zvawedzerwawo nechirwere cheCOVID-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Pakaitwa ongororo yemamiriro akaita zvinhu kuutano hwemadzimai akazvitakura munyika muna 2019, United Nations Population Fund kana kuti UNFPA inoti madzimai mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri pamadzimai zviuru zana vanofa vachisununguka vachiti huwandu uhu hunenge hwatowedzera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chopa kuti arishoma iendeswe kunyaya dzezveutano. Yambiro iyi yakauya apo UNFPA nehurumende yeJapan zvakabatsira Zimbabwe nemari inodarika miriyoni imwe nezviuru mazana matatu yekuAmerica kubatsira madzimai anenge oda kusununguka nemaambulance nezvimwe zvikwanisiro. Mumashoko kuvatori venhau, UNFPA inoti pagore pane madzimai zviuru zvitanhatu vanosununguka muHarare neBulawayo, uye pamadzimai aya zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti zviuru zvipfumbamwe vanoda kuvhiiwa kuti vakwanise kusununguka zviri nyore, uye rubatsiro urwu ruchabatsirwa zvikuru kurerutsira madzimai aya. Mumwe murume ari kushushikana zvikuru nekufa kwemudzimai wake achisununguka mwana musi wa26 ndira ndibaba Lakmore Katsamudanga.
Mukadzi wangu anga akazvitakura last 9 months dzaisi dzinge dzatokwana. Last skill yake akatoenda mumibrain akanzi inonosungukira kuwaren park. But yaizisa ake kuti ane macomplications dai wakaramba iye wakati hazviti utoende kustraight kuparirenyatwa. Siku hacho tatsvagira motikari kumatuba tatoendana nawo kuwaren park ikwekwe. But awasiya mukadzi. Amangwana makusini tikufona fona isudai fona isudai ata kana kupui pini yacho munhu asingadaire fonu kanaka iyo patasimuka nini mwana wangu first born yao mwana mjabdiro pataenda ku kliniki kwacho patasvika patati saka zvakamira sei zvikanzi endai kuparire nyato asi dzimai nyakasununguka zvakanaka saka chivakuru ndochakaramba kubuda.
Vakatsamudanga vaendera mberi vachiti vane chokwadi kuti mudzimai wavo akanonokerwa kuendeswa kuparire nyatwa, uye vaendera mberi vachiti mudzimai wavo paakasununguka zvinonzi chevakuru kana kuti placenta haina kubuda sezvazvinofanira kuitika. Mwana mucheche wemuchakabvu akambogara muchipatara kusvikira mai vacho vavigwa, uye mhuri dzikatenderana kuti atumidzwe zita rababa vake.
Akanzi
ambochengetwa nemunin'ina wemuchakabvu amai Patricia Chinyadzi.
Hanzi ndakabatikana nekushayika kwaakaita ndozongozvigamuchira kuti hapana zvandingaiti nokuti ndezvakangoitika. Ndakasirwana vandimucheche vandokuchengetawo anodowo mukaka wakakwana. Anodo maflaski, anodo hembe, nekuti baba wacho vanoenda kubasa. Vane vana vamwe vakuenda kuchikoro. Zvinogonozwa kukurira zvinovaremerawo rendi anobhadhara. Saka tichikukumbira kuti vangotibatsirawo pamwana uyu.
Muzvare Jane Karonga vanoshanda nesangano reUnited Nations Economic Commission for Africa senyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti madzimai akawanda ari kufa kwete muZimbabwe chete asi kuti muAfrica.
Dambudziko riri kusangana nemadzimai akazvitakura mudunhu reAfrica riri kukonzerwa nekurasikirwa kweropa rakanyanya panguva yekubatsirwa. Madzimai anodarika 50 kubva muzana ari kufa pagore, inova nyaya isingafaniri kuitika nekuti kutakura nhumbu hachisi chirwere.
UNFPA inoti rubatsiro rwayo nerwakabva kuJapan ruchabatsira mukuderedza huwandu hwemadzimai anofa achisununguka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Makundano eCASO Premier Soccer League ave nechikwata chitsva chiri kutungamirira zvichitevera mitambo yakatambwa mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chicken Inn, iyo yakatora mukombe uyu muna 2015, ndiyo yave pamusoro pegungano rePSL mushure mekutsvedza kweManika Diamonds yaita mangange 1-1 neyadha nemugovera. Chicken Inn yaenda pamusoro mushure mekurova ZPC Kariba 2-0. Ma Gamecocks apinda mapoints 10 nemashanu mapoints 2 pamusoro peManika Diamonds ne Triangle idzo dzakainzana pamapoints 10 nematatu. Asi murairidzi weChicken Inn Joey Antipas haasi kubvuma kuti ma Gamecocks ari pazvikwata zvinganzi zvisimudze mukombe uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. If you look at the other past couple of years, you know.
Kwadi ndichekuti hatizi mafavorites, kuti chero chikwata chinokwanisa kutora mukombe.
Hondo yekurura utungamiri wegungano iri yabaka moto zvekuti Manika Diamonds ne Triangle idzo dziri pachinhano chechipiri dzasiyana nemapoints maviri chete ne Herent House ne FC Platinum. Dynamos iyo iri kuteverawo nemapoints gumi yasiyiwawo nemapoints matatu chete ne Manika Diamonds ne Triangle, asi ine mapoints mashanu pasi peChicken Inn. Asi Highlanders haisi kufambirwa nezvinhu zvakanaka. Boso ine mapoints mashanu chete uyezve pachinano chegumi neina mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Mongororo wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwete vanoti nhabvu yasanduka zvekuti chero ana Highlanders vanokwanisa kubuda muleague nekukundwa vakasasunga dzisimbe sezvavakavimbisa svondo rapera.
Muzimbabwe munomu hamusisina matraditional giants efootball. Dynamos naHighlanders dzangofana nedzimwe, saka kana dzikasatamba zvakanaka isibva yaenda zvachose.
Kwatambwa mitambo mitanhatu, zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Yada 4 points, Blair City 4 points, Cranbourne Bullets 2 points, Wawa 2 points. Totarisa mutambo werugby. Old Hararians ne Old Georgians dziri kusangana mufinari yeNedbank Rugby Challenge 2022 zvichitevera kupera kwemitambo yeleague mukupera kwesvondo. Zvikwata zviri izvi zvakapedza zviri pamusoro petafura makundano eleague emukombe uyu ayo aive nezvikwata zvisere. Mitemo yemakundano aya inoti zvikwata zviviri zvinenge zviri pamusoro petafura zvinosangana mufinari chinokunda chacho chotora mukombe. Finari iyi iri kutambwa muHarare Sports Club nemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yoenderera mberi nekuda kudzika mutemo unonzi nemasangano akazvimirira oga uchapa kuti kushanda kwavo kunetse kunyange hazvo chimwe chikonzero chikuru chekuvandudza mutemo uyu change chichipiwa nehurumende chabviswa. Varimi vakawanda mudunhu remasvingo vanoti vatarisana nenzara inotyisa. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti nhamo yaunzwa nechirwere checovid-19 inogona kunge yatowedzera uwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka vana munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri nokusiyai muchinzwa nhau dze isingedele.